Vemapato ezvematongerwo enyika vakaita sebato rezanu PF vanoti vamugabe munhu akashandira nyika zvikuru uye vanoti kufa kwavo kwavabaya panyama nhete. Munyoro anoona nezvemari muzanu PF vapatrick chinamasa vati vamugabe munhu akashandira nyika zvikuru kubva munguva yehondo yechimurenga kudzamara nyika yavana kuzvitonga vasati vabviswa pachigaro chemutungamiriri wenyika muna 2017.
Tarasikirwa neumwe wedu hongu panogona kuti pane mashoko nemuono wakasiyana-siyana asi kune zvakagonekwawo navamugabe vari panyika. Hakuna unogona zvose. Vanhu vane kutadza, vanhu vane utera, vanhu vane zvinhu zvakawanda zvinogona kurema. Saka tinongocherechedza zvakaitwa navamugabe paupenyu hwavo zvakanaka nezvimwe zvisina kutifadza.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati vose bato vari kushushikana nekuenda kwamutsiganebwe kwaita vamugabe.
Munozviziva kuti pandima yoga yoga pane zvinogonekwa, pane zvinotadzwa, pane zvinofadza, pane zvisingafadzi. Saka tingati isu pakuona kwedu pane zvakanakawo zvakaitwa namugabe zvinosanganisira zvavaizama kutseketudza kuti dei nyika yekwedu yava nerusununguko rukauya rusununguko, asi rwakazvinge rwonetsa nekuti vanga vadzokawo mutsoka dzekutanga dzevakanga vanga vane usveta simba kana tingati vana Smith nehombe mindoka. So zvinhu izvozvo zvakambotinetsa zvikuru kuuyawo panyaya dzedzidzo. Ndonga munodayira kuti dzidzo dzatifambei munyika muno. Zvinova zvinhu zvinofanira kuremekedzwa nokutendwa.
Kunyange hazvo chivanhu chichiti wafa wanaka, vashamisa vativo vamugabe vane zvavakatadzawo zvinosanganisira nyaya yekutadza kusimbaradza utongi hwejekerere muzimbabwe pamwe nekutadza kufambisa sarudzo zvakanaka panguva yavaive pachigaro. Mutevedzeri wemurongi wemisangano mubato rezapu vamujobhizanuku vati bato ravo ranga richida kuti vamugabe vazofa havo vasiya vagadzirisa nyaya yeguku rahundi iyo yakakonzera kufa kwevanhu zviuru makumi maviri matunhu ematebeland nemidlands.
Kana paziwawo vanhu tinobata maoko tine urombo nokushayirwa kwamugabe. Asi isusu semusangano wezapu chokwadi ndechekuti aenda nyaya dzake dzisina kugadzirisiwa. Nyaya dzekukura hundi hadzina kugadziriswa. Nyaya dzekuuraya vanhu, dzokupinza vanhu majeri hadzina kugadziriswa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaNS Mudzengi vativo vamugabe vakaita basa guru pakuwanisa kwavakaita veruzhinji minda kunyange hazvo vachiti chirongwa ichi hachina kuitwa nenzira yakanaka.
Vamugabe kana takanyanyotarisana nenyaya yeminda vakaita chirongwa chokuti vanhu vapuwe ivhu. Hongu kana tikafamba muAfrica nedzimwewo nyika dzakaita sana Venezuela vanonzi vamugabe igamba nokuti vakaita izvozvo. Asi kana takanatsotarisisa zvechokwadi muno munyika tichaona kuti nyaya iyoyo haina kufambiswa zvakati tsvikiti. Muchaona kuti panga pane huori uye pakafa vanhu, minda yacho yakatoba isharini zvaparara.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbova mukuru aiona nezveupfumi mubazi rezvemari munguva iyo vamugabe vaive panyanga vamasimba manyanya.
Panyaya yeminda yaiitwa the reaction of other political development, asi tichida kunyatsotariswa zvechokwadi Zimbabwe became pioneer panyaya yeland redistribution. Vakabatsira havo panyaya yekuti vanhu vakakwanisa kuwana access to land, but at the same time hapana kuwanikwa a parallel solution yekuti land yacho isenzeswe zviri sustainable.
Imwewo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaClarice Maduku avo vanoshanda nesangano replatform for youth development vaudza Studio 7 kuti vamugabe munhu airemekedzwa pasi rose asi aine zviso zviviri.
Sekuona kwangu vamugabe munhu uya atingati pachirungu anga ari a larger than life character. Anowanikwa zvose zvatingakwanisa kuona pamunhu. Utungamiriri hwavo chokutanga hwakabva Zimbabwe kuchitonga kuzere semazimbabwezi takachitada neutungamiri hwatakawana kubva kwamugabe tichingobva paindependence. Asi tinonese kufamba kwenguva vamugabe munhu ainyanya kuda simba zvakanyanyisa zvokuti panguva yavazoshaya vanga vari munhu anga kugara sekuze asina simba racho ravanga vazotorerwa nevamwe vavo vemuzanu PF vanosanganisira emazeri munhangagwa vari kutonga pari zino.
Vamugabe avo vashayikira muchipatara cheGlen Eagles Hospital kuSingapore vasiya mudzimai amai Grace Mugabe nevana vatatu vanoti amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. naBella Mai Mchatunga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.